Imwe nyanzvi munyaya zveutano Dr. Simbarashe Mungazi vanoti vari kuitawo operation iyi kubatsira madzimai.
Tinogona kushandisa ganda nemafuta kutigadzire another fertility breast mouth. In other words, tinogona kubvisa zamu rachina rese, tobvisa nenhuta yachina yese, asi toshandisa ganda nemafuta kutigadzire rimwewo zamu. Zvekuti kana munhu akatopfeka bra
vanhu vakawanda vagara vanoshushikana nemavanga anosara pakubviswa kwezamu kana rabatwa nechirwere chegomarara sezvakaita amai vamuzvare Maria Magwa.
Mai vangu vakanga vaita dambudziko regomarara pazamu zamu ndokubviswa, asi vavhuyiwa kudaro pakabva pasara panguva ruware, chinhu zvaitotyisawo kutarisa chaiko. Asi yezvino kwava nechirongwa chinowana imwe procedure inonzi Goldlock mastectomy, icharerutsira vane gomarara nekuti paya paivhiwa pachisara paine ruware pava kusara neganda rinoumbiridzwa mukati, zvoita sokunge pasina kumbobviswa zamu racho.
Chiremba Mungazi vatsanangurawo rwendo rwavafamba vachidzidzira kuita maoperation ekubvisa magomarara epazamu.
Ndakatrena kuva chiremba, ndabva ipapo ndikazotrena kuva specialist surgeon. Ndakazoenda kuEngland kuti ndinoita further training breast surgery fellowship. Ndadaro ndadzoka muZimbabwe ndiri kubatsira varwere vanenge vane maproblems emazamu, most importantly breast cancer.
Vanoti madzimai erudzi rwechitema akawanda anofane chirwere chegomarara repazamu sezvo achizoenda chipatara chirwere chakomba.
Varwere vakawanda vanobatwa nebreast cancer vachinoti varungu, more common to varungu as compared to vanhu vachema. Having said that, it's unfortunate kuti even though vanhu vatema vane manumbers ari low, it has been found kuti vanhu vatema ndivo vanobatsikana vanozofa nechirwere ichi more than vanhu vari kudzinyika dzakabudirira.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda recommunity group on health vaItai Rusike vati zvakakosha kuti madzimai aende kunovhenekwa gomarara repazamu gore roga roga. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nomsa Tsikai vanoti kusayamwisa vana kana kubereka vana vakawanda zvinogonawo kukonzera gomarara repazamu.
Ndakabvunza nevanhu vakawanda zvikuru kuti kosei dambudziko iro riri breast cancer rakanga risinganetsi kudhara. So ndoo imwe yemareasons kuti sei zvanga zvisinganetsi kudhara, nauye kuti vaikasika vamwe vachiita vana kana vari 18-19 and then voita vana vakawanda vachinyatso vachiyamwisa, saka zvaivabatsira. Uchionawo futi nekudhara chikafu chaidyiwa chikafu changa chakatina kuwanda mafuta, iyo yatoti western diet ine mapreservatives akanyanya, chikafu chiri kutivhiringidza.
Mukuru wenational cancer registry vaEric Chokumonga vanotiwo tsvagurudzo yakaitwa mugore ra2018 inoratidza kuti gomarara repazamu nerepasikarudzi yevanhukadzi kana kuti cervical cancer ndiwo ari kuuraya vanhu vakawandisa munyika kudarika mamwe ose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Sadzo Mapinitsi.